manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 12 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Jira nekubvira tinoendesa zvatinozeya izvi vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary takambozvipawo vasalamao tikambozvipawo vastagomena tax.
Masangano akazvimirira oga munyika dziri kuchamhembe kweAfrica oronga kuita musangano wepagore unoitwa kumucheto weSADC Summit. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti kuvaka Robert Mugabe University kutyora bumbiro remutemo wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano akazvimirira oga kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica atanga gadziriro yemisangano inoitwa kumicheto wemisangano mukuru unoitwa pagore neSADC weSADC Summit uyo uri kuitirwa kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndiwo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna Mambo Muswati wechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore weSummit kuPretoria, South Africa, musi wa19 na20 mwedzi uno. Asi musangano uyu usati waitwa, masangano akazvimirira oga anoti achange achiitawo misangano yavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandawo nemasangano akasiyana-siyana vaJoy Mabenge.
Pane zvinhu zviviri zvinoitika kana musangano weSADC uchiuya. Pane musangano wekutanga unonziwe weSADC Civil Society Forum unoitwa neboka rinonziro SADC NGO mubatanidzwa wemapoka anomiririra mapoka anoshanda akazvimirira ega munyika dzose dzemuSADC. Kozoitawo zvakare avo vandinonyanya kushanda navo vanenge vachisangana vari vanhu vatingatiwo pachirungu vanonzi grassroots kana kuti masocial movement vanenge vachishanda neuwandu uyezve vari vanhu vanonyanya ku ngevachinzi ava vanhuwo zvavo ava vanhu vasina kana zvavainazvo asi varivo vanhu vakakosha pasi rose. Musangano iwoyo unoitwa wakabatwa neinonzi Southern Africa People's Solidarity Network SASIN uchiitwa uchinzi SADC People's Summit. Saka musangano iwoyo uchaitwa kubva musi wa16 kusvikira musi wa18 August watakatarisa zvondora takatarisa iri. Musangano iwoyo unounza vanhu vanogona kusvika ivo chiuru kana kuti kudaridza chiuru vachitaura nezvavanofungidzira kuti vakuru venyika vatungamiriri venyika vanofanira kunge vachitarisa. Izvi zvinosanganisa kutambura nhamo, izvi zvichisanganisirawo zvakare kuvandudzwa kwemamiriro ekunze yatingati climate change. Zvozoenda zvakare zvichiita izvi chinopinda munyaya dzematongerwo enyika kuti nyika dzedu muSADC muno dziri kutongwa sei. Apa tete takanyanya kutarisana nenyika dzakafanana neZimbabwe, Zambia, Lesotho, Swaziland, Mozambique neDemocratic Republic of Congo kusanganisirawo neAngola uko kwatiri kufungidzira kana kuti kwatiri kuona vatongi veikoko vachiratidza kuti vari kusumuka nekuenda mberi nekutema nekutonga nedemo.
Asi zvamunozeya imi zvinozoendawo here kuvatungamiri venyika dzemuSADC?
Munoona vaZulu kubvira nekubvira chokwadi tiripo ndechekuti kubvira nekubvira tinoendesa zvatinozeya izvi vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary takambozvipawo vasalamao tikambozvipawo vastagomena tax. Asi kuti titi vanoteerera hatingazozivi kuti vanoteerera, kuti titi vanoita zvatinenge tavati vaiti hatingazozivi kuti vangati hatingazozivi kuti vanoita here. Asi isu sevanhu hatiregi kuramba tichisunda, hatiregi kuramba tichiisa pressure.
Vajoi Mabenge vanoshanda nemasangano akasiyana siyana akazvimirira kunyika dzekuchamhembe kweAfrica vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti danho rakatorwa nedare remakurukota ehurumende rekutenda kupa mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuvaka University Robert Mugabe University kumaZoe kutyora bumbiro remutemo wenyika. Sangano iri rakurudzira dare reparamende kuti ripindire rimise vakwa kweuniversity iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vakafanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition, muzvare Pamela Kadao.
Tisadzikisara nokuti tinofunga kuti maprioritizi egovernment haana chekuita nevana veZimbabwe. Mari yavari kushandisa iyi mari inenge ichibhadharwa nevana veZimbabwe yavanenge vachicontributa towards state. Ende tikuona kuti government yeZimbabwe yakonzerwa kuita zvinhu zvakawanda zvinoburikidza kuwanikidzwa kwekodzero yakafanana nekodzero, kodzero dzedzidzo, kodzero dzeaccess to health, access to shelter. But hurumende inotarudza kuti zviri pamwoyo pavo ndezvekuti vange vachivaka university.
Imi muri kukurudzirawo kuti dare reparamende ripindire kuti rione kuti mutemo wenyika hausi kutyorwa, asi vamwe vanoti ka dare reparamende racho rinenge risina meno. Munoona richikwanisa here kuti rizeve nyaya yakadai?
Hongu sangana reparamende zvamataura kuti rinenge risina meno kuburikidza nokuti mamembers of parliament mazhinji arimo e2/3 majority anenge achibvawo ikoko kuZANU-PF, and uyezve vanenge vachinge vachisapota decision yange yaitwa necabinet. But tinoona kuti mudare reparamende imomomo munezve vatungamiriri vanobva kumapato kuMDC nevamwe vakazvimirira vega. And uyezve tangachida kuvayeuchidza kuti ivo idonzo ravo sezvo vari vatungamiriri vevanhu kubva kuconstituents vavo, kuti basa ravo ndorokunge vachicherechedza, kubasa ravo ndorokunge vachitarisa kuti kodzero dzevana veZimbabwe dziri kucherechedzwa here kuburikidza zvakafanana nemari yetax kubhadharwa nevana veZimbabwe.
Vakavanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition muzvare Memory Pamela Kadau vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara nezvekunetsana kuripo pakati peZimbabwe nebhanga guru rinokweretesa nyika pasi rose reWorld Bank nezvechirongwa cheCommand Agriculture chakaparurwa nehurumende yeZimbabwe. World Bank inoti chirongwa ichi chiri kusiya Zimbabwe iri muzvikwereti nekudaro chinofanira kumiswa. Asi hurumende inoti haisi kuzodududza nekuti chirongwa ichi chiri kuzadza matura. Tabata Dr. Chitambara kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
I think inyaya yekuti Command Agriculture inonge inobhadharwa sei, nyaya yefinancing yeCommand Agriculture, I think ndo nyaya yanga isina kunyatsa kujekeswa nehurumende. Saka maonero angu inini ndo pari kubva kusafanana kwepfungwa, because the way Command Agriculture is being financed zvichaita kuti hurumende isare iine a big financial deficit or fiscal deficit. Saka I think ndo pari kubva makakatanwa aripo ekuti deficit iyoyeye inopedzisa yaakuzoita kuti even chikwereti chedu chinge chichikwira. Nekuti takaita deficit, maexpenditure akanyanya kuwanda, marevenue edu asiri kukwira, zvavaura kuti taane gap iroro rinezvida kuzofinanswa. Kazhinji tatichirifinanza nenyaya yekukwereta kumabhanga tichishuwana matreasury bills. Saka izvozvo ndo zviri kunzi neWorld Bank uye maonero edu isusu zvinenge zvisiri sustainable, nekuti maakuita kuti chikwereti chenyika chirambe chichikura.
I think ndo pane dambudziko ipapo.
Asi ka hurumende iri kuti hapana kumwe kungawanikwe mari nevarimi. Nekudaro iyo ikasapindira vanhu vanofanira nzara kazvozoguma zvoita kuti inge ichitenga zvakare chikafu ichikunze kwenyika. Zvoita kuti upfumi urambe uchindengendeka.
I think chinenge chakakosha ndechekuda kuona kuti cost yatinoti pachino cost benefit analysis. Nekuti kana muri kutenga chibage kuma farmers say $390 per ton, then ari kuimporta kana ngatiti chibage on average mu region chibage chiri kuma $270-$250. So kuti mwengwa munotozoona kuti kunge muri kutenga kunze kwenyika kunogona kutozochipa pane chibage chinenge chichiproduswa muZimbabwe. So I think ndo imwe nyaya ingaitwa neWorld Bank kuti ngapa itwe cost benefit analysis ekuona kuti command agriculture iri sustainable here tichienzanisa nematrends especially kumutengo wechibage pa global market kana pa even pa muregion kuti dzimwe nyika chibage chiri kuita mari dzimwe nyika chibage on average achikupfuura $300 but isusu chibage chedu chiri pa $490. Saka makala mawe ita cost benefit analysis munogona kuzoona kuti zvaito zochipa kunge muri kutenga kunze kwenyika than chibage chamuri kunge muchiproducer munyika. Saka I think ndonyaya dziri kungotaurirwa idzodzo dzinezida kunzi pfungwa idzodzo dzionekwewo pawe neconsensus position yekuona kuti no toita sei kuti mitengo yedu iwe effective uye kuti tipowo maincentives kumafarmers ari kuproducer chibage.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vari nhengo yeMDCT. VaSaruaka nevamwe vanasawira vavo vakaita chipatapata kuunganidza mari yekutenga midziyo yakaita sezvigaro nematebhuru evadzidzi ainge atorwa nechikonzi chedare pachikoro cheSamaringa kwaMutasa kwakare. Tatanga nekubvunza vaSaruaka kuti chii chakaitika.
Chikoro chinonzi Samaringa Primary School mudunhu rekwaMutasa muMutasa Central Ward 10 ndokwakaitika zvinhu izvi. Mushure mekunge paita kusawirana pakati pemudzimai aimboshanda semunyori pachikoro clerk akazorekedza basa mugore ra2013. Saka mari dzake dzemuhoro dzanganenge dzasanyasa ku padzorwa zvinomugutsa ndokubva aenda kumatare. Zvikatora nguva nyaya iri kumatare kusvikira apiwa mukana wekuti apiwe mari yake nechikoro. Chikoro chakabatwa chiine mhosva yekusabhadhara zvakakwana. Zvakada kuti chikoro chacho chiri kubhadhara mari iya, haikoti yakazopa mukana wekuti akwanise kutsvaga zvaanobata pachikoro kuti aunganidze mari yake. Ndo dambudziko rakazoitika.
Saka mushandi uyu anga achida mari uye muridzi wechikoro ichi ndiani, ikanzuru kana kuti hurumende?
Mari aidikana apa inosvika ku14,000 blessing. Imari inonzi yakaungana mukati nemakore mashanu kubva muna 2008 to 2013 pakambonge paine mabhera cheki kupinda muinclusive government yakazounza maus dollar. Saka ndo pakaungana mari iyoyo. Chikoro ichi ndeche Anglican Diocese of Manicaland. Saka ndo varidzi vechikoro ndeche chechi. Chakambenge chiri chekanzuro asi chakazotambirwa kuchechi.
Tiri kunzwa kuti imi makabatanawo nevamwe kuti muedze kuti mutenge midziyo iyi idzoserwe pachikoro apa. Zvakafamba sei uye makwanisa here kuunganidza mari yese iri kudiwa kuti mutenge midziyo yacho?
Ya blessing pakaitika nyaya iyi takashungurudzika zvakanyanya. Tikamboedza kumhanya kumapurisa tichiti umwe musi vanhu vangauya kunotora midziyo iyo vangava vatyora mutemo, nekuti maitikira zvazvaitwa zvine ukasha, vana vachibvutirwa madeski tichinge tichiona kunge maybe kodzero dzevana dzakange dzatyorwa ipapo. Takabata futi magweta tichida kupiwa pfungwa dzekuti yaikwanisa here kuti tichite nyaya yekumatare constitutional court tichimisikidza nhau yekuti kodzero dzevana dzachikorwa. Asi takazorakidzwa kuti mushandi uyu anga ateedzera nzira dzese dziri mumutemo. Ndopo takazoona kuti sevanhu vanobva ikoko atadikita pinda muomwe kanzatu kanzatu ti kwanise kukurumidza kuunganidza midziyo asi muushire munge taongorora zvakare mitengo yemidziyo takaona kuti kuti titenge furniture yechikoro chese paito tingana mari inosvika 20,000 asi iyo midziyo iyoyo yakabvutwa zvechisimba taiziva zvakare kuti yaida kuzona okshiniwa saka takarayirwa kuti nevamwe kuti mukaenda kuaukshen munogona kutenga midziyo iyoyo nemari yakaderera saka zvoita kuti tiite chipatapata kutsvaga mudzi shamwari vanhu vakadzidza pasamarenga ipapo nekungoshambadzawo soko racho kune madzisawira akawanda zvinofara blessing kuti ndikuzivise kuti urongwa uyu hwakaita kuti vanhu vanopfuura 112 vanobva munzvimbo yevasamarenga ikoko kusanganisira nevamwe vatakadzidza navo kwana tsambe wakabatikana nazvo akatanga kutumira mari atumira $10 atumira $20 atumira dhora atumira $2 tikaunganidza mari yaikwana kuita 2,900 ndiyo mari yataanayo izvozvo asi takakwanisa kuti musi wa4 ndo pakaitwa auction takakwanisa kunobhidha tikatobva takwanisa kutenga midziyo iya saka midziyo yamumaoko mesamaringa Old Students Association
vaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chechibiki changa chiri pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Regai tiende kwavari tizwe kuti ndiani uyezve kuti chirongwa ichi chakavafambira sei.
Tarangu ndinoitwa muzvare Grace Chirumanzu. Chirongwa cheyali ndakachifarira zvakanyanya nekuti chakandibatsira kuti ndisangane nevanhu vakasiyana siyana vemunyika dzemuAfrica vanhu vanobva mumakaucha akasiyana siyana mundudzi dzakasiyana vanotaura mutauro yakasiyana ende zvakandibetsera kuti ndikwanise kuzvitarisa mukati mandiri kuti ndionewo kuziva kuti anonzi Grace Chirumanzu ndiani nekuti dzimwe nguva unenge uchifunga kuti unozviziva asi uchinge wasangana nevamwe vanhu vakasiyana siyana unokwanisa kudzidza zvakawanda pamusoro pevanhu ivavo nekudzidza zvakawanda pamusoro pako zvaka.
Ungati wewe munhu akabvunza kuti zvii zvawakadzidza iko kuno uyezve wanga uri kucollege kupi zvauchaenda unopakurirawo vamwe kumusha nyanya madzimai vechidiki sewe.
Chandakanyanyisa kudzidza kushandisa technology kuti tibatsiridze kusandura upenyu hwedu mukati menyika yeAfrica. Ndakadzidza kushandisa madrones. Madrones zvinhu zvandaiziva but ndaiziva kushandisa dai kukavha muchato titora mapicture but ndakakwanisa kuziva kuti kuRwanda vanoshandisa madrones kutrans kuta blood kune vanhu vanenge vari muzvipatara saka zvinhu zvandinoziva kuti munyika yedu yeZimbabwe kushandisa madrones zvinhu zvekuti munokwanisa kuapplya kuti mupuwe mvumo saka inini ndapuwa manyukunyuku yekuti ndikwanise kutedzera mitemo iyoyo kuti ndiapply kuti ndikwanise kushandisa drone kuti ndikurudzire vanhukadzi kuti vakwanise kunge vachive involved munyaya dzemutambo kodzi inini ndinoshanda munyaya dzesports dzevakadzi saka ndine shungu dzekuti ndinge ndichiratidza zviri kuita vanhukadzi vakasipanana na Casey Coventry na Helen Sinclair kunichivaratidza zvakasiyana siyana wokushandisa madrones uye nemakamera akasiyana siyana.
Iko kuno kuwanga wakanyanyo simbira nezvidzidzo zvipi?
Ndanga ndiri muzvidzidzo zvekumbati wemaoko izve business and entrepreneurship saka tanga tichikurudzirwa kunzi vanhu vatema tinofanira kunge tichishandisawo maoko edu kunge tichitangawo mabhizimusi akasiyana siyana nekuti tajaira kuona varungu varivo vana muzvina bhizimisi isu tichingoapplya kuti tite kuvashandira saka taachikurudzirwa kunzi tive tinoitawo shungu dzekutanga makambani edu tinge tichiwanwa tichapinzawo vamwe vedu vechitema mabasa.
Chimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwako vamwe vangazozvigone here zvawaita izvi?
Zvandakaita izvi ndinovimba zvinoitika nekuti ndakatarisa nhoroondo yeupenyu hwangu ndiri munhu wekuti ndakakura mumhuri yanga isina zvakawanda zvinoshamisira ini mhuri yaiita zvokutamburira zvinhu kuti zvizviwane mai nababa vangu vaenda kunosevenza kusouth africa vanotengesa madhoiri kuti tiwane school fees ndogara nchudza vanhu kuti pa holiday bega bega taitengerwa kala TV ataingona pa holiday jete kana zvikoro zvavhurwa taizva kuti ichatengeswa kuti tiwanwe school fees saka upenyu hwangu hwanga huri upenyu hweshungu baba vangu vakashaya zvavo gore rakapera asi munhu aive neshungu yekuti vana vavo vange vakadzidza saka vaigara vakatidzidzisa chikoro ndiri grade 1 ndakadzidza word rekuti excitement ndakaziva kuti rinoreva mufaro wakanyanya zvikuru saka zvinhu zvandaidzidziswa nababa vangu kubvira ndichiri mudiki tichirarama tiri kuGlenview kunzvimbo yekuti hakuna vanhu vakapfuma zvizhinji saka ndinotarisira kuti vasikana vakakura makurira andakaita vanokwanisawo kuti vagone kuita zviroto zvakakura zvavanokwanisa kuzonge vachirarama
tinoona zvekuti murimo muno makawanikwa imi muchiita mitambo takakuonai panga pachinzi Yali's Got Talent muchitamba chaizvo muchitamba kuchimbo chaSelma chekuti hangasa makatambirwa sei nevamwe venyu
ndakafara chaizvo kuona vanhu vachifarira mutambiro watakaita ndakatarisa vanhu vakauya kuno kuYali pane vane zvipo zvekutaura pane vamwe vane zvipo zvekuita mapoem vamwe vane zvipo zvekutaura mashoko chaizvo asi inini dzimwe nguva ndinoona sendisina chipo chekutaura pavanhu vazhinji saka dzimwe nguva kana uchikwanisa kunge uchiita mitambo kutamba chaiko kunogona kuratidza mufaro wako kutamba chaiko kunogona kuratidza shungu dzako neleadership yako saka ndinoona vanhu vakazvifarira chaizvo kuti takakwanisa kutamba kuchimbo chaSelma vanhu vakazvitambira zvakadaro
mune mhuri here kumusha uyezve vakati nekuya kwamakaita kuno
ndine vana vaviri Sasha natungamira ishe vari makore mwane 6 mwane 5 inini ndokwanisa kuteverwa paFacebook Instagram Grace Chirumanzu kana paTwitter at Grace Zimbabwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Grace Chirumanzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi rakatarisana neimwe mhuri iri kubuhera iyo inonzi iri kutakwa nematombo ayo asiri kuzivikanwa kunzi ari kukandwa achibvepi uye matombo aya anonzi anenge achipisa semoto muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Sibanda
Makadii zvenyu vatereri.
Aiva vatereri ndovimba vapenyu chose. Sekuru Sibanda nhasi nyaya tiri kukurukura inyaya iri kusiririsa yakaitika kana kuti iri kuitika mubohera umu. Matonzwa kuti kune mhuri yakatotiza musha nenyaya yekuti vari kungokandirwa matombo anenge achipisa semoto. Hapana anozoti ari kubva kupi matombo iwayo ari kuparadza misha nekukuwadza vanhu. Tichitarisa chiitiko chakadai Sekuru Sibanda chii chinechi chiitika?
Zvinenge zvichiitika panoratidza kuti panofanira kunge pane ushireketwa unenge wakaitwa saungawo wekubata mishonga yakaipa inenge yopanduka zvokuti zvinogona kuita kana ungave mweya kana wechikwambo chekuti varenge vakanganisa mukodzi acho chovhiringidza chaakuchiburitsa zvese izvozvo chaakumhanyisa vanhu vese pabvura saka isu tinoona ari mabasa eushereketi kupandukirwa kutsika dzedu dzechivanhu tichiona mashiripita akaita saiwayo
hazvigone here kuti muvengi anotumira zvinhu zvakadaro sekuru ndanzwa muchiti panogona kunge paine vakabata mishonga kana kuita zvimwe zvakadaro vemhuri iyoyo ko vavengi havagone here kutumirawo zvinhu zvakadai
vavengi vanogona kutumira kuti zvimwe zvekunoko kuti kana zvivanda zvinogona kuti zvikande matombo zvinotokwanisa kuti zvinoita izvozvo kana zvidhoma zviya zvinokwanisa kutumwa vavengi varipo imwe nzira futi yekuti muvengi anogonawo zviita vamwe vanotumira mhene vanhu vachitumira zvavanenge vachi asi tinozvoona zviri kudivi rekuti kukandwa kwematombo zvakada kufanana nezvinhu zviya zvatinoti zvivanda zvivanda zvindodo zvinosatukasatuka zvinogona kuita matombo zvinogona kuita kana chiko chiko ndomaitiwa azvinoita mutsika dzevaroyi vanenge vachishirika
saka dambudziko ringagadziriswa sei kumhuri dzinenge dzatarisana naro kuti dzinge dzichigadzikana
dambudziko iri ndoona kuti rinotogadzirwa ne chivanhu ichi saka chinoda kuti chiongororwe todaira kuti kwedu isu zvezvata ndiwo matarama avanogadzira akaita saiwai kuti vanokwanisa kubatsirika pada kuti patsvakwe kuti mhepo yachona iri kumbobva rekupi panotanga bhagwa chivanhu anotanga aitwa matare ndiwo matambudziko anogadzirwa nematare iwayo anotanga avhenekwa kuti pakamira sei kuti chii chiri kuita kuti mhepo iyi zvakaitika pane kutsaudzirei pane pakakanganiswa
sekuru zvibanda mazuva ano kwanawo vanatsika mutanda vari kubatsirawo zvakare nekuchenesa misha nezvimwe zvakadaro mungavakurudzira here kuti vanga vachipindawo zvakare kubatsira mhuri
vanatsika mutanda tingati variko vanhu ivavo tinadzo nhengo dzetsika mutanda asi iri semhuri isu tinoti kana kwedu kuzinata ofisi tine marefa ekutano vanozokupuwa kana vana vatatu kasi tivo vanhu vanofanira kuti vashandi matara aya vanofanira kunge vari vanhu vanovhenika vanoona kuti vasingavhiniki havangakwanisi kuisimudza
vamwe vanongoti nyaya dzakadai dzinongonangana nehuroi nezvimwe zvakadaro asi zviitiko here zvinogona kungoitikawo
izvizvo zvinogona kunge zvinowanikwa kokutiwo pamwe zvinhu zvinenge zviri zvepasi zvekuti asi matose pavanotorwa matombo anenge achipisa izvo zvingagone kuve zviri zvepasi asi zvevaroi zviriko nekuti zviri kurova vemhuri ava sei zviri kunanga imba yachona zvichinanga vanhu ivavo zvadii kurova dunure taiziva kuti pamwe ndezvamwari kai
aiwa maita sekuru sibanda tinodavira kuti kana mhuri yakanga isati yavana rubatsiro kusvika pari nhasi vanogona kunge vachinzwawo zvamataura pamwe vanokwanisa kutsvaga rubatsiro vachibatsirika tinotenda sekuru sibanda
aiwa mosara zvakanaka vatei
manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga tisati tavhara chirongwa chedu regai timbonzwa kambo kanonzi Batabo kubva kuna Titan.
WhatsApp yana la code ukabunza nokunjenga konge pothole not today you standing on the crossroads you can change your life it's time that I make it right bona anza wenza inkosi kaze uvengo amunfaze zitandane zitandane
nako kambo bata bo kubva kuna Titan tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare masangano akazvimirira ogadzirira kuita musangano kumucheto wemusangano unoitwa pagore roga roga neSADC uri kuitirwa kuSouth Africa mwedzi uno sangano Red Crisis in Zimbabwe Coalition rinoti kuvaka Robert Mugabe University kuchikora bumbiro remutemo wenyika uye dare reparamende rinofanira kuona kuti izvi zvamiswa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com aiwa hamwadiwa totenda toonana zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEast Ndebele.